Hongu takazivisa kuti varairidzi vachange vachitora matanho panobvuka zvikoro. Asi musi wechipiri, musi wa8 varairidzi vari kudzokera vachienda kuzvikoro. Maconsultation kana kuti kutaurirana kwavarairidzi hakusati kwapera. Asi vari kutaura zvakawanda varairidzi kuti ngatidzokere kuchikoro tipangane mazano. Chisingazozikani ndechekuti kotero rinopera variko here, kana kuti vachange vachishanda here, kana musi wepayday wapfuura. Nokuti takanyorera matsamba kunana vabiti tichiti vaite unpack budget, vaudze varairidzi kuti vachange vachitambira marini muna January zvichienderana nezvavakati inflation related salary cost of living adjustment. Zvinova zvisina kujeka kuvarairidzi. Saka vanoda kuzviona pamunhu sefodya musi wavanoenda kupei kuti mari inenge iriko kana ichindirana neinflation ye6.5 ingaita inoita iyo $20 kana $18. Saka pazosvika ipapo papayday ndo pacha kuti vodini. Asi chatinoziva chatakatendera navarairidzi chavanofona vachitaura ndechekuti mari ngaiuye maelection asati aitika.
Makamirira kusvika kwezuva rekutambirwa kwemari kana kuti payday, vanenge vachishanda here varairidzi?
Tingati varairidzi vanenge vachishanda. Vanotikurudzira zvekare kuti tizame kuti tiwane jekeso kubva kune vari muhurumende, zvikuru sei kuna minister of public service necabineti as well as finance minister, kuti tinzwisise kuti kabineti iri kumboti kudini pamusoro pavarairidzi. Asi chatingangozivisa ndechekuti varairidzi vakatsamwa. Vanofungawo kuti hurumende yomubatanidzai ingadei yavabata zvakanaka.
Munotarisira riini kusangana nemamwe masangano evashandi vehurumende kuti munge muchibuda nechisungo?
Ireri vhiki rinouya rinova vhiki woro kuvhura iri. Kuda potse potse musi wemande vhiki rinouya rinotarisirwawo kuti tinge tataurirana sevashandi vehurumende tichionesana kuti toenda kupi, because muna maconservatives namaradicals.